Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro mbudzi 11/2019. Makateerera kustudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana pasina zvagadziriswa, isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation. Uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Rimwe sangano revarayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo.
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadhollars ndo vari kutipa chikafu. Uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo patinotomboendawo kumaricho. Tongati which is tiri kulovhe kutika uko tinoenda kuna Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndokuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitirwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo zvinhu zvichakangovaomera.
Vachaenda kumabhangi vondowana mari iyoyo, asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there.
Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tichanzwavo zvamunofunga imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti ragumbuka zvikuru negurukota rezvemari vamutori Ncube, avo vanonzi vakapamhidzira mari kune vamwe vakuru vakuru vashandi vehurumende. Mukuru wesangano iri Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti varayiridzi vakagara vasingabvumi kuti hurumende haina mari, vakati sangano ravo riri kuronga nyaya yekuti vaende kubasa zuva rimwe chete pasvondo, kwete mazuva matatu sezvavari kuita iko zvino.
Mashoko a finance minister vamutuli Ncube kuti havakwanisi kuwedzera vashandi vehurumende zvikuru sei maticha atinomirira mari dzavanotambira anosuwisa maonda moyo mbambaira yaguta chando. Chinotinetsa ndechokuti varayiridzi vakawanda vanotambira mari yegross zvichiinkluda maallowance inosvika 1023 kana yazoita chaiyo yatinoti net vanotambira iri between 700 and 809. Imari shoma zvikuru yokuti havakwanisi kurarama nemhuri dzavo, uye kuti vakwanisewo kunge vachilodja nokupeya maschool fees uyezve nokutenga mabasic commodities.
Vamutuli Ncube, pane zvavataura nemi here sevamiriri vevarayiridzi pamusoro pekuwedzerwa mari sezvo varipo vamwe vavapamidzira mari muhurumende?
Chinotinetsa vamutuli Ncube vachiramba kuwedzera mari kuvashandi vehurumende zvikuru varayiridzi. Vakawedzera mari yamasubstantive directors kusvika pa10,000 ichibva mu1,000. Vakawedzera machief directors kusvika pa15,000, mapermanent secretaries kusvika pa25,000, ende mari iyi yawedzerwa mwedzi unowu iri backdated to August, zvinoreva kuti mapermanent secretary tinozoona vachitambira mari inotyisa 100,000 mwedzi unowu. Hatiziwo kuti vamwe vakuru vehurumende maministers kana iwo president wenyika vanotambira marini. Saka isu taikumbira kuti vamutuli Ncube kana vachiti nyika haina mari, masalaries emunhu wese kubva kuthe first civil servant kuna president aiswe pachena tione kuti nyika haina mari. Nokuti tinoona sokuti apa zvakutaura ndezvekuti mari yavo kupiwa vashoma chete vari hurumende yatingati elite, asi vazhinji vachishaya Saka mari yaisina hurumende ndeyokupa varairidzi namamwe masivhu 7 epasi pasi asi chikwanisa kuwana mari yokupa masenior civil servants nevo vari muhurumende. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muZimbabwe mava nehondo yevashoma vakapfuma nevazhinji varombo.
Saka minduro yesangano renyu kuna vanwive inotii nenyaya iyi?
Isu savarairidzi muzvikoro hatifi takazobvuma kuti hurumende haina mari kusvikira yaratidza pachena mari dzinotambirwa navakuru ava. Tombopawo mukuru wakaita savamuturinwiwe mari inotambirwa naticha 700 tiona kuti anokwanisawo here kurarama pamwedzi ukapera. Kana akwanisawo kurarama ambopawo ticha ambodyawo yake tingazobvuma kuti hurumende haina mari. Asi kana pasina zvagadziriswa isu ticharamba tichienda vhiki rino neincapacitation uyezve tichiona kuti tingawedzera mazuva okusashanda here kubva pamatatu kusvika pa4 toshanda zuva rimwe chete pa week nokuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hatingarambi isi tichinunga sose nomuromo vamwe vachifema nepamusana samandere. Nyika ndeyedu tese, hapana mafirst class citizen nemasecond class citizen. Tese tinofanira kuti tione kuti nyika yapa kuti vanhu vararame zvakanaka, kwete kuti kune vamwe vanofunga kuti ndo vane nyika vanorarama zvakanaka, vamwe tese tichidya nhoko dzezvironda.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takashira Shou vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vagari vekuchingwizi mudunhu remasvingo vanoti mushure mokupedza makore mashanu vasina kupiwa mari dzemuripo nehurumende vakazodziwana gore rino, asi sezvo dzainge dziri dzemabhondi dzainge dzisina simba. Vanotiwo vachiri kuda kuti vapiwewo madiridziro kuti vararamise mhuri dzavo. Vagari vekuchingwizi muna 2014 vakabviswa kunzvimbo yaivakirwa dhamu retokwe mukosi pasi pebumbiro remutemo hurumende inosungirwa kuvapa mari yomuripo. Blessing Zulu weStudio 7 abata mugari wekunzvimbo iyi vaMilton Shumba.
Blessing, zvizi vanhu takazopiwa mari dzedu asi dambudziko ndorokuti takazopiwa ava maRTGS. 80% yanga yasara takazopiwa ari maRTGS. Zvazvinoreva ndezvekuti munhu akapiwa akatanga kupiwa mari ari mayusa, umwe akazopiwa mari ari mabhondi. Nesu takazopedzisira kupiwa ava maRTGS. Hatina kuenzana nokuda kweinflation iri munyika medu, Blessing. Saka uyo disadvantage nehurumende pakutipa maRTGS vasingaisi rate yekubank. Saka hatina, hazvina kutiitira zvakanaka, Blessing.
Kotombotarisawo panyaya yekugara muchakavhumai mahofa vanga vamboti muchabviswa, zvamira sei mazuva ano?
Ichokwadi kuti muchakavhumai mahofa vakanga vati tichabviswa patiri uko, asi vaMP vedu, current MP vaoma, vakazoita musangano nevagari vakataura kuti umwe noumwe paari wava nekodzero dzekudevelopa zvaanoda nokuti hakuna kwatichabviswa tichiendeswa. Saka iye zvino vanhu vari mubishi rekuvaka kutodevelopa patiri, dambudziko rinongoripo chete ndorokuti vari kuma 1 hectares. Unongoziva 1 hectare hauna, haukwanisi kuti uise setup yekumusha, uise churugu, uise danga, urime nzungu nyimo ichi zvakangosiyana siyana pa 1 hectare ipapo. Hazvinyatsoita zvakanaka, Blessing.
Saka munorarama sei manje kana muri kuti hapasi kunyatsokwana pane vamwenyu?
Zvinotoitika ndozvekuti taakutorarama nemadonors ndo vari kutipa chikafu, uye fortunately tongati ndo kunopota kuchitomboendawo kwatinotomboendawo kumaricho. Tongati which is tiri kulovedikauko, tinoenda kunana Hippo Valley Triangle tichindoita maricho ukoko ndokuti tinyatsosustaina upenyu hwedu. Otherwise munhu wetope mukosi haana kunyatsoitirwa zvakanaka nokuda kwesituation mamiro yakaita.
Vari kubatsira nechikafu ndevapa?
Kune Care International iri kutibatsira, kwozoitawo vana Plani vari kuuyawo vachitibatsira. Ndo so far ndo vari kutipa chikafu ivavo.
Asi chamunenge muchida kuti chiitwe nehurumende ichi, tiri kunzwa kakuti kune vamwe vachapiwa minda yekuti vapote vachirima nzimbe idzi vozotengesera kumakambani makuru.
Iyo ndo rumbo rwavakaimba tichasimuka. Tichibviswa kwatakanga tiri. Ndiri kurangarira vamade pavakauya vachiita musangano nesu tichiri kutisati tasumudzwa. Vaitaura vachiti munhu wese unenge akuenda kumadiridziro. But pari zvino tirikuona ma ethmoving machines emachina akangopakwa pavari ipapo. Hapana kana any development yati yaitwa, hapana kana trench one yati yacherwa. Ndo zvavaitaura vachiti munhu wese unofanira kuti aende kumadiridziro. But machina variko, vakangogara, vakangopaka machinari yavo. Hatisi kuziva kuti chii chavari kutirongera. Dai zvaiita kuti tiite kumadiridziro, kana uchidiridza uri pa1 hectare. Zvaitiitira nyore ende upenyu hwedu hwaisumukira.
Mumwe mugari wekunzvimbo yeChingwizi kumasvingo vaMilton Shumba vange vari parunare neStudio 7. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri isati yaparurwa, imwe yepepa yemadhora maviri neimwe yemashanu. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti nyika yasvika pakunyatsogadzirira kutambira mari iyi. Asi munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vakudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti avaone mari iyi ichibatsira mushandi zvakanyanya sezviri kutaurwa nehurumende.
Chiripo ndechekuti inotenga zvakadii, zvakasimba sei. Now vaputsa mari yacho apasisimba. Nekuti kana ndakundotenga mazowe $50 ndinenge ndichihora mari ende ndinenge tichizotenga mazowe. I mean tine vana vechikoro vanenge vachida kusenga drinks to school. And imagine that $100 yakutenga is now a two item thing. Tikatenga sugar pamwe nemazowe yacho yatopera $100. Beef, I don't even speak. So it's not about the paper money to hold. It's about the value. Value yacho iri papi. Ndiyo isipo value yacho. Saka ina andisi kuona kutuzuruba tiriti kutivaisa vaisa mari nyuwa.
Asi vari kutika zviri kurerutsira vashandi vange vachishaya mari mabhanga dzimwe nguva vachimanikidzwa kuti vaite zvana iko kesha.
Zvakangofanana. I mean vachaenda kumabhanga vondowana mari iyoyo. Handiti asi kana vakuenda kushop mari yacho inotenga chii? I think that's where the question is. The value is no longer there. Value yacho unless kana vachiti iwo madola iwayo anenge achitenga se dollar yusa irataga tishandisa, then it means something. Asi kana ndaka isenga iri mari yacho, and it the little saving from e difference between let's say interbank rate and ne eco cash rate, it's really it ku compensate for a lot of other things that we have lost. The thing is the money has no value. Attend to the value of the money first. I think simple and straightforward.
Vamutuli Ncube vachitaurawo vari kuti vanofunga kuti vanhu kana vazonyanya kushandisa iyo mari yavari kuparurai, kana kuti yavakaparurai, vanenge vasina chidokwa-dokwa kana kuti chido chekushandisa mari yekuAmerica, vachiti izvi ndo zvichazoita kuti vanhu vakwanise kunge vave nechivimbo kana vazoona kuti mari inoshanda zvakanaka.
Mamanagers edu tinowaziva havagoni kubata chinhu zvakanaka. Saka mari inyuwani yes, pamwe tichakanganwa kuti tanga tine yusa. Asi mubvunzo mukuru ndokuti inotenga zvakasimba sei. I think that is what matters. Kuti ndinayo iri pafoni, iri paeco cash, iri pacard, that to me doesn't matter. Inotenga chii? Inflation yako eroda. Yatofai mari yacho before it even starts circulating.
Tombotarisa nyaya yeTNF, tiri kuona kwaChinjwa Gurukota. Muri kuzvitambirawo sei ikoko vashandi uko?
It tripartite negotiating forum.
Hongu, pane changa chiri kuitwa?
Actually, zvinhu zvacho zvese. Kana muchinegotiata, munenge muchinegotiata, nekuvimbika. Kana pasina kuvimbika, negotiation yacho hapana chainobatsira. Because mnenge muti negotiate nemakoronyera. Saka that's the problem. Because you know, tinonzwa my doctors were trying to negotiate, but because some people who are not sincere, they are spiteful, they are vengeful, ubadzinga my doctors acho, but there azina my doctors and the people are dying in there. Saka, well, we need a government in a chido chevano.
Ko muri kutambira sei wo gurukota idzva rakasarudzwa iri vamavhima ava kuti vauye kuvashanduko?
Hatizivi kuti achaita sei. Saka takangotarisa kuti tione kuti kuuya kwake kuchachinja zvinhu here.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zvirumabepa nau anasi. Mudeli News vazhinji vari kushora mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro pemakurukota matsva avakadoma, vachiti vakadomwa ava havangakwanisi basa rinofanirwa kuitwa. Mudeli News mekare bazi rinoona mamiriro ekunze reMeteorological Services rayambira kuti kuchange kuchinaya mvura zhinji munyika kwesvondo rose rino iri. MuHerald mune nyaya yokudzingwa basa neZimbabwe National Road Administration ZINARA kwemakumi matatu evanhu vachipomerwa mhosva yeuori. MuHerald mekare mune nyaya pamusoro penzou zana negumi neshanu dzinonzi dzakafa nenzara nenyota muHwange National Park mumwedzi miviri yapfuura. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yokuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Vakadiko vashamarira veStudio 7, vana mukomatananuka wande, vana Blessing Zulu nevamwe vashamarira vese. Zveshuwa ndo mwedzi uya uya watakaita dzungu. Vana veZimbabwe tikapemberera, tikafara, tichifungidzira kuti kurodza amai ndokuti nhamo ipere, tisingazivi kuti ingozi isingarepiki, ingozi isina anoigona. Sechuwa ndini mumwe wangwana vakanga vari confused, ndisingazivi kuti hei ndiani watengese pachigaro. Zvazvo ndakatadza zvangu kana kuvhota, asi chido changu chiripo, ndinova ndodawo kuvhotera. Asi ndakafungidzira ndikati vamunangagwa vane zvavanokwanisa kuitawo. Yachinjewo zvino. Asi Grace pane pakataura paye ati murume uyu since 1980 akanga aine pfungwa dzekupu nanhasi vamunangagwa mune mwoyo wakaoma uye harati chai chai nopedza miti kubvira mbonwa kana mvura. Asi munoziva vakuru vanotaura vachiti hapana chisingaperi. Uye zvavanotaura vanotaura vachiti musha kana wapinda mupanduki kana kumusha kana uchinge wapinda mweya wakaipa unoona usingacheme kana huku, unoona usingacheme kana imbwa, unoona usina kana katsi.
Mangwanani mangwanani achamara Studio 7 mapoka enyu ose mutenda nebasa iroro chikudziwa zvakanyanya zvakare. Ini zvangu ini maonero angu ini ndifi ndakasapota Union ZANU-PF zvikandafa chai handiiti zvakadaro chose. ZANU-PF ikatisapa neimwe nguva kati pahumwe upenyu hwatasingatarisiri zvachose. Nhasi tiri kutambudzika tiri kune dzimwe nyika tichishandisiwa nevamwe vanhu vasina kukodza kutishandisa izvo. Imhaka ana Mnangagwa ivava ana guna ZANU-PF tava chokwadika takashandisa vana veZimbabwe pa takashandiswa takazozona pava takashandiswa neZANU-PF. Izvo vana veZimbabwe tinofanira kumuka tifanira kuita takaita zviya takatodzidza kukona kwatakaitawo kuya kuti kunyange vakapayana sei muzapindira kuya zvakadaro. Kunyange vakatoa imwe kufuti zvenhu kubai Mnangagwa wabhesiwa ei watova ega zvipedzera ane muzapindira vana veZimbabwe kuti tinongosara tochema kuti hetiso zvokutambura zviya zvokutambura vana veZimbabwe kutambura zviya zvokutambura zviya. Asi ndopaona vana vagona ichibai vamunangagwa vari kugadzirisa zvona vachigadzirisa chii chavari kugadzirisa tema yavagadzirisa ndeipi vanhu vatende kukustraika munyika yeZimbabwe.
Pakaipa mamuka sei vashamarari veStudio 7 vanatanonoka vana jobs vana plastic
tinokupasisai. Ei, hurumende yeZimbabwe iyi yakumbaite vanhu kutambanga anhu. Iwo madhokuta wacho ngapachitoshayiwo nienda wacho, because ngaamboti ese wande, because vana havazi kupuwa mari shona. Mari yarupuwa ishoma stiriki, but usaitirawo striker woitwa sei, mudzingwe basa udini, vamwe waide kustrikawo nhasi vakumiswa kuzi musati strike, but vakatombopihwi permission. Zanu PF ka ngaasadaro munangagwa ngaasadaro paibvisa Mugabe zvanditi ndiye waiti unokona kutonga. Mugabe wanga ari nani paipai, zvinhu zvanga zvichitofambe mugwara rakanaka, zvanga zvichatozudu kunaka paya. Asi pakapindwa ndiya Munangarwa ana Tongombia, unogare mudenga seshiri isikachadi kumhara, kudodai wabhuruka, kudodai wadai hai ndege kubve pablowe kuenda Harare shuwa kubvise ndege kuDubai, bvise mathousands dollars ekuhaya ndege, but mari yekupe madhokuta ziya pano. Musadaro kani, musadaro, ngazvisadwadawo zvinhu izvi. Zvinhu izvi ka ngaasadaro, zvichapfuka zvinhu izvi. Ehe, ngavaite vachirye mari, but zvinhu zvichapfuka izvi zvavari kuitire ruzhinji rweZimbabwe. Mwari uri kuona, Mwari haasi kulanja, uri kuzviona zvinhu izvi. Izvi ndozvo zviri kuoneka, but pazvichazoiti kuti zvanaka, vamwe vanhu vachanyadziswa shuwa, vamwe vanhu vachanyara. Tiri kuudzai.
Makadini makadini veStudio 7, vashamarari vedu vanotudza nyuzi dzinotibata dzino kuitika kumba. Ini ndiri pano paSouth Africa. Regai ndimbokomenta nhau yevarume avo vari kuita mitini navamunangagwa avo vana vezvirango zveupfuma avo vemapata anopikisa, vachiti tiri kuda kuita mubatanidzwa titaure kuti zvirango zvibviswe tikwanise kukweretesawo mari kuIMF. Inini mubvunzo wangu uri pakuti iyo mari yamuda kukwerera kuIMF inopfuura mari yemadhaimondi yamakadya vanhu veZANU PF 15 biriyoni, 3 biriyoni idzo dzecommand agriculture dzamuri kudya, idzodzodzo neyamuri kuda kuenda nokwereta dzasiyanei? Sei musiri kushandisa maresources atinawo munyika kuti nyika yedu ibudirire? Izvozvi zvanditi kurambirwa zvikwereti, muri kunzi makakwereta zvimwe zvikwereti zvamaingokwereta nezita renyika mumari dzacho muchidya, apa uda kukwereta futi? Haimi mani munorwadzisa stereke mani, haikona kudaro. So neuyo wanenzi lavu mumadhuku woyo nhau yake kuti ndiye loyera kupe, unonyatsa kuona kuti ndiye munhu ari confused manje, hauntotadza kunzwa kuti kunzwazvo zviri kumbofamba sei. Haikona kudaro mani, ndovari mubatanidzo mumwe chete neZANU PF vanenge achiti tiri kusapota, tine mapati yedu, hatiite zveZANU PF, maopposition party, but vachisapota ZANU PF kabisira. Ayayani makuruku, hakuna chinenge chitomboitwa kwekwe, kutodya mari acho ba mari vachigona mari vachitenge maopposition party, but vachisapota ZANU PF behind our backs. So musatitambisire tema makomana nenyaya yekuti masanction ngaabviswe. Ari kubvisirwei kumaindividuals vakapiwa masanction? Zviripo ngazviripo izvozvozvo. Munhu anga haye jeti kubva kuHarare kusvika kumasvingo, pada sanction here papapo? Kurova kwamukuta vanhu kuti muri kunzi musarove vanhu, iyi muri kurova vanhu mukuadapta vanhu. Sanction rinoshanda papi papapo? Musadaro mhanu vanhu veZANU PF, nemi makadyiwemi musina kana vanana Brahim Teke. Musadaro mhani ana kupe, musadaro mhani, musatipedzere time yedu. Ndiri pajoni pano ndiotwa baba Eva, ndatenda zvangu.
Makadiniko paStudio 7, ini ndinoitwawo mamoyo, ndiri kuno kuDurban. Ndinonzwa kurwadziwa nenyika yedu yeZimbabwe. Nyika yedu yaZimbabwe yaparara. Kana naiwo masoja acho nemapurisa, ndopaunonyatsokuona kuti njere dzavo hadzichanyatsi kufunctiona. Nhasi uno munodzinga vana chiremba kuvadzinga pabasa, ivo varivo vakabata upenyu hwevanhu munyika yeZimbabwe. Makambozvionepi nyika inodzinga vana chiremba? And after that vanosevenzera mahara, saka votengesa here mudziyo yavo iri mumba kuti vaende kubasa kundoshandira mahara? Kana ndiniwo maticha ungobuda kuenda kuchikoro kundodzidzisa vana, vadzoka ikoko vodyei? Vamwe vanoshandisa makombi, vokwira nei kuzvikoro? Vokwira nei, vodyei kuti vaone simba rokulekchira vana muchikoro?
Aya mashoko evateereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weBolivia vaEvo Morales vasiya basa zvichitevera kuratidzira kwevanhu kwemasvondo mazhinji vachiti sarudzo zvakaitwa mwedzi wapfuura hadzina kufambiswa zvakanaka. Pope Francis neZuro vakakurudzira vatendi kunamatira kubatana kwevanhu vemuSouth Sudan vakati vanotarisira kushanyira nyika iyi gore rinouya. Pope Francis vakati vanhu veSouth Sudan vave nenguva refu vachishungurudzwa vachitiwo vanhu ava vane kodzero yekutarisira kugara zvakanaka nemhuri dzavo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump neZuro vakashora zvikuru kushedzwa kwezvapupu kuti zvizobvunzwa pamusoro pemhosva dziri kupomerwa vaTrump. Nhengo dzeDemocratic Party muparamende dziri kuti vaTrump vakapara mhosva pavakaedza kumanikidza mutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky kuti vaongorore vaJoe Biden nomwanakomana wavo kuti Ukraine igopiwa rubatsiro rwekutenga zvombo zvehondo. VaBiden vanogona kusarudzwa nevatsigiri vebato reDemocratic Party kuti vakwikwidzane navaTrump kuve mutungamiriri wenyika gore rinouya. VaTrump vakatukirira imwe komiti iri kuvaongorora vachiti sachigaro wayo vaAdam Schiff vari kuramba kuti vafakazi vakasarudzwa nebato ravaTrump vashedzwevo kuzopa uchapupu hunotsigira vaTrump. Nemusi wechitatu vafakazi vachatanga kubvunzurudzwa mberi kwevanhu vese uye nepaterevhizheni pamusoro pezvavanoziva maererano nezvakaitwa kana zvakataurwa navaTrump.
Inga nguva yato famba mama, ndanyora nziyo, nziyo yerudo.
Nziyo yerudo,
nziyo yerudo, isere mibuzo mama.
Nziyo yerudo,
mibuzo yacho inoda minduro.
Nziyo yerudo,
minduro zacho minduro zaito mama. Unogona kudzidzisa vana vangu nurimirwa mai. Hausombo venga mai vangu kana hama dzangu. Anunzi emi aladeo, nengo muzira obaredio. Anunzi emi aladeo, niya wajo ndanyore ranzio.
Akiri kata kiri kata bang bang, oh baby follow me oh. Anywhere that you go, you know say I follow you.
Jaya guru, jaya praise, nziyo yerudo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti nhengo dzaro dziri kuronga kushanda zuva rimwe chete pasvondo. Vagari vekuChingwizi mudunhu reMasvingo vanoti kunyange vakazopiwa havo mari dzemuripo, zvinhu zvichakangovaomera. Reserve Bank of Zimbabwe nhasi riri kuparura imwe mari yendarama yemadhora maviri. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka naChris Gande.
Só com isso.